vanhando avo vanogara kuchirenze varipa nguva yakaoma zvichitevera musangano wakaitwa nenhengo dzezanupf munzvimbo iyi mukupera kwesvondo dzichiti idzo hadzichadi kuvaona mudunhu rino uye vanoda kuvatorera zvose zvavakawana mukuburikidza nezanupf kusanganisira munda wenzimbe nhengo yeparamende yezanupf chirenzi west vadalington chua vakaudza musangano uyu kuti munhu wese anoti haachadi kutsigira vamugabe anenge aramba kurarama panyika
izvo vakaita kuwana vanhando kwatiriseinanestat kana munhu akati haachadi mugabe unoti haachadi upenyu vanhu vose vanorarama vanofema vose vakati hatidisei zvamugabe pavari vanosara vasina kana chinhu vanavo iye munhu wani nekuti waguta ndii uri kuhora penjeni yemari yaasina kumbonyanya kushandira stereki maovheti chaivo chaivo achitambura tirikuti kana munhu ati haachadi vamugabe wadhikileya hondo kana tikasangana nemustriti kana tisagononga dombo tichaidawo kuruma
mumwe mutsigiri asina kuda kudomwa zita rake akatiwo musangano wavo hauchadi kuona vanhando mudunhu remasvingo valoid simango vemuwadi 5 muchiredzi vakati ivo vechidiki vezanupf vakawirirana kuti munhu wese asingadi kutsigira vamugabe anotorerwa zvose zvaakawana mumusangano wavo sachigaro wezanupf mumasvingo vaamas nenjana vakati ivo havachadi kusevenza navanhando
comrade nhando I think vapanduka vamunhu vapanduka vajoin the likes of vana mutsvangwa we cannot in any way respect any war veteran anonodenounce president pamberi penyika mupresi saka isu sevanhu vekumasvingo semutsvangwa nezanupf nevanhu vese vakaungana pano mavanzi vachitaura kuti zvanhando vachada kumuona muno masvingo mupanduki
izvi zvinotevera kushata kuri kuramba kuchiita ukama hwemusangano wezanupf nevarwi verusungunuko avo vakati havachatsigiri vamugabe avo vavakati ivo vasiye chigaro nekuti vaondonga nyika vanhando vakaudza studio 7 kuti vakanzwa sezvakataurwa pamusangano uyu uye havasi kutyira upenyu hwavo nezvakataurwa nevatsigiri vezanu vachiti vakazvipira kufa uye havatozivi kuti vakararama sei panguva yehondo yavairwira kusunungura nyika vakati ivo zvavakataura kuti havachatsigiri vamugabe pasarudzo dza2018 hazvishanduki ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.